Vachitaura mushure memusangano uyu mumwe masachigaro ekopak vapo mangwana vezanu PF vati vachashanda chete nemasangano ane maonero seakafanana neekopak.
Taita musangano nemacivic organizations avakazvimiririra tichitsvaka kuti vanowirirana nepfungwa dzedu dzokuti bumbiro iri rinofanira kunge richivhotegwa vashande nesu vachipindawo munzvimbo vachinodzidzisa vanhu nezvebumbiro vachivakumbira kuti varitsigire vakamirira kopak.
Vamangwana vatiwo masangano aya anotarisirwa kubatsirawo kopak kudhinda mamwe magwaro ekopak sezvo akadhindiswa nekopak zviuru makumi mapfumbamwe ari mashoma. Mumwe wemasachigaro ekopak vadouglas munzora vemdct vatiwo kopak iri kutaura nemapurisa kuitira kuti misangano yekushambadza bumbiro isavhiringwe.
Tiri kutaura nemapurisa, tiri kutaura nehurumende kuti vanhu ava vasakanganiswe pavanenge vachiita basa iri, nokuti vaakuita basa rekopak. Tavapa magwaro acharatidza kuti vanhu ava vari kushanda vachishanda nekopak kuitira kuti vasave nedambudziko. Tiri kuti zvakare panguva iyi, nokuti ibumbiro remutemo wezimbabwe, zvimhinga mpini zvinoiswa zvinenge zviripo zvekuti vanhu vasaungane zvibviswe.
Kunyange hazvo vamonzora navamangwana vati masangano ese apinda musangano wanhasi aratidza chido chekushanda navo. Vamwe vapinda musangano wanhasi vati harisi basa remasangano akazvimirira rekukurudzira veruzhinji kuti vatsigire bumbiro iri, asi kuti basa ravo nderekudzidzisa veruzhinji kuti vagokwanisa kuvhota vaine ruzivo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabhenge veinstitute for a democratic alternative for zimbabwe vanoti masangano anofanirwa kubatsira veruzhinji kuti vanzwisise zvinoreva gwaro rebumbiro, kwete kuvaudza zvavanofanirwa kuita pareferendum.
Masangano akazvimirira zvaangatoita kubatsira kopak kuti vanhu vanzwisise kuti zvii zviri mubumbiro rakanyorwa, vanhu vozozvifungira kuti zvii zvavanoda kuita. Hazvinazvo kuipa kuti vamwe vashande navo vachiti vari kutsigira kuti vange vachivhota yese, asi zvingaitika pari zvino tingange taakukasira kumedza kutsenga tichada. Vanhu ngavamboziva kuti zvii zviri mubumbiro iri, vanhu vozozvifungira.
Vanoona nezvekufambiswa kwezvironga musangano recrisis in Zimbabwe coalition vanixon nyika dzino vanoti zvinonetsa kuti vabvume kushanda nekopak vasati vanzwa pfungwa dzenhengo dzesangano ravo.
Hatingakwanisi kuonekwa tichiita sekuti tava kurara pamubhedha umwe chete. Izvi zvinhu tichaenda nazvo kuvakuru vedu sesu vecoalition kuti ndo vanozokwanisa kuti MOU yatavapai vanoti tosaina here kana kuti torega. Saka tatiripo pakurukura nekuona kuti ndezvipi zvatingaita kutibatsira nevekopak kuti ruzhinji rwezimbabwe rugokwanisa kuvhota pareferendum.
Kopak inoti basa rekushambadza bumbiro idzva richatanga nemuvhuro. Zimbabwe inotarisirwa kuita referendum musi wa16 kurume. Mangwana dare repamusoro rinotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yakakwidzwa nesangano renational constitutional assembly richitsutsuma kuti nguva yakapiwa vanhu nehurumende kuti vazive zviri mubumbiro idzva ishoma. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.